Vachitaura nestudio 7 vari muHarare, mukuru wesangano rakazvimiririra reYouth Forum Zimbabwe vaAshton Bumira vakurudzira hurumende kuti iparure zvirongwa zvekusimudzira vana vechidiki zvikuru vari kumaruwa.
Zuva iri izuva rakakosha zvikuru. Dai hurumende yedu yeZimbabwe yaitawo zvirongwa zvekusimudzira vechidiki kunyanya vari muzvikoro. Iko zvino vana havasi kudzidza zvakanaka. Kumaruzevha vana havana zvokudzidzisa zvekuti vanokwanisa kudzidza vari kudzimba dzavo nekuda kwecovid. Patiri kupembera zuva iri, dai hurumende yedu yeZimbabwe yaparurawo zvirongwa zvekusimudzira kunyanya vekumaruwa vechidi kuti vane vachisimudzirwa munyaya dzezvechikoro idzi.
Mumwe murwiri wekodzero dzevana, amai Chinga Govati, vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richipa Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica mukana wokuzvibvunza kuti zvii zvaitwa mukusimudzira kodzero dzevana. Amai Govati vati kunyange hazvo Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheagenda 2040 chine zvisungo gumi zvinosimudzira upenyu hwakanaka hwevana, vati Zimbabwe iri mumashure mukuzadzikisa zvibvumirano izvi.
Saka senyika ngatizvibvunzei mibvunzo yakakosha yekuti tasvika papi kuti tive nechild friendly national legislative policy framework, tasvika papi kuti tive nemitemo yakaringana nekodzero dzevana. Iye zvino tine bumbiro remutemo rakavapo muna 2013, asi tichingori nemitemo yakawanda isati yakuenderana kana kuti isati yakwenenzverwa kuti itarisane nezviri mubumbiro remutemo.
Mumwe wevechidiki vaPride Mukono vatiwo zuva ranhasi rinoyeuchidza vechidiki kuti vave neushingi hwekurwira kodzero dzavo. Vati izvi ndizvo chete zvinounza budiriro yevechidiki.
Izuva rokuti sevechidiki tinotirangaridza kuti tinge tichiva neushingi hwekumiririra kodzero dzedu uyezve nerusununguko rwenyika yedu nekuti nyika yedu iende mberi. Saka chikuru chatinoyaudzisa ndechekuti sevechidiki hatifanira kunge tichitya. Katirambe takashinga tichirwisana neavo vari kutidzvanyirira.
Asi mukuru weZimbabwe National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, vati Zimbabwe iri kuedza mukuzadzikisa zvibvumirano zveagenda 2040, vakapa muenzaniso wemutemo wedzidzo wakagadziriswa uyo wava kubvumirawo vanasikana vanoita nhumbu vari muzvikoro kuramba vachidzidza.
Ikaitawo kuti bumbiro rayo remutemo wa2013 ringe richitaura nezvikodzero dzevana zvakasika. Uye iye zvinezvi wari kuiza kuti mitemo yenyika inge ichienderana nebumbiro iroro. Ende mumwe mutemo watiri kufara nawo Education Amendment Act ya March 2020 yakasainwa naPresident Munyika.
Vanyanete vatiwo zvirongwa zvekuwanisa vanasikana zvekushandisa munguva yekutevera zvasimudzirawo hutano hwevanasikana apo vanenge vachiita zvidzidzo zvavo muzvikoro. Vasungano chisina, avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Youth Council, vatiwo Zimbabwe iri kuedza kusimudzira vana sezviri mubumbiro remutemo yenyika.
Marights evechidiki ari kutorwa zvakanyanya, tichiona kuti maconstituents mazhinji enyika dzemuAfrica vakatocherechedza kuti vechidiki vanofanira kupiwa kodzero dzavo. Isuwo semuno muZimbabwe tinokurudzira hurumende kuti dene yachimbidzika negwaro ratinoti National Youth Act, ratinotarisira kuti ndiro richapfuura mberi richibatsira vechidiki pamusoro pekuti vangakwanawo sei muzvirongwa zveupfumi.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kana panga paine urongwa hwehurumende hwokucherechedza zuva, sezvo takundikana kubata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana. Zuva reDay of the African Child rinocherechedzwa musi wa16 Chikumi gore rega rega kubvira muna 1991. Zuva iri rakavambwa senzira yekurangarira vana vakaurayiwa kuSouth Africa muSoweto vachirwira kodzero yedzidzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.